vanhu vakasungwa vakavashanyira ruviri yekutanga ndakavashanyira kurottenrom magistrate court nemarimwe zuro kwozoti nezuro ndakaenda kurubi maximum prison ndichinotarisa vasungwa variko kune vasungwa vanosvika zana vakasungwa nenyaya yemademonstrations chandakaona ipapo ndechekuti vanhu vaingokumbwa sokuti kumusha weepoet kana nemabvuku paingotorwa chete pakachero paonekwa vana vakomana vechidiki ivavavo vaingotorwa wedza kuti aita mhosva kana kuti haana kupara mhosva chechipiri ndechokuti vanhu vakarohwa zvakaipisisa vanhu ivavavo nevakanga vasina kumbopinda mudemonstration yacho vakanga vatoshanya kune dzimwe nzvimbo vakazoya vakaita rounded up nemapurisa nemasoja vakarohwa zvakaipisisa zvikuru chechipiri ndechokuti tiri kuona kuti vanhu ava vairambidzwa kudya chikafu saka vakanga vaine nzara chaizvo kukoti kwavakanga vari takazama kuenda nechikafu kumasales ekukoti kuya vakaramba kuti vapiwe chikafu vachinzi vanozonopirwa kujeri kujeri ikoko havana kuwana chikafu chechina ndechokuti vanhu ivavo vanzi vaitwe fast track fast track zvinoreva kuti munhu anobva asungwa obva atongwa ipapo ipapo
ko zvii zvakaipira kutonga nyaya idzi nechimbi chimbi
mutemo wedu unoti iwo kana munhu achinge asungwa anofanira kunge achiona magweta ake achiwana nguva yakawanda yekuzvidzivirira nguva yakakwana yekugadzira nyaya yake yekuzvidzivirira vasungwa ava havasi kupiwa nguva yakakwana vakangobva vangonzi nemaprosecutors acho munhu wese ari kuitwa fast track tinoona kuti vachibaya kugweru vakaitwa fast track kwouyazve kune mukomana wekuchivhu akaitwa fast track akabva atopiwa makore mashanu mujeri mutemo wedu wezimbabwe constitution yedu yatakagadzira haibvumire kuti vanhu vambunyikidzwe kodzero dzavo pakuzvidzivirira pavanenge vakuenda kumatare saka tiri kuona kuti idirective yakabva kumusoro nokuti mamagistrates ese ari kungoti vanhu ngavaitwe fast track nepamwe paunoona kuti vanhu ava havana kumbopiwa nguva yekuzvidzivirira munhu ari innocent until proven guilty asi tiri kuona kuti vanhu ava vakatopanishwa already vakarohwa vakanyimwa chikafu kodzero dzavo dziri kumbunyikidzwa
ko vakakuvara vari kubvumidzwa here kuenda kuchipatara kana kuonekwa naana chiremba
chatakaona ndechekuti vaakujeri vaakuenda kunoona vana chiremba hongu asi vana chiremba wacho vakanga vaine dambudziko rekufamba kuenda kujeri asi vanhu hongu vari kubvumirwa kuti vaende kunorapwa tese tinoziva state iri mumahospitals edu
tichitarisawo imo migwagwa yemuzimbabwe zvinhu zvakamira sei mapurisa nemauto vachirimo here mumigwagwa
hongu varimo tiri kuona kuti kumisha yakaita seichitungwiza epoet mabvuku nemisha mizhinji mahigh density suburbs kune maroad blocks ariko anenge aine mapurisa nemasoja isu mutemo wedu wezimbabwe unoti maroad blocks anoitwa nemapurisa zvese zvelaw and order izvi zvinoitwa nemapurisa hazviitwe nemauto kwete mauto haana kutrenwa kuti aite law and order law and order zvinoitwa nemapurisa uyezve mutemo wedu unoti mapurisa anofanira kushandisa kana achinge achida kushandisa chisimba anoenda achishandisa zvinhu zvisingakuwadzi kutanga vozoshandisa zvinokuwadza kana pasina chimwe chekuchaita somuenzaniso vanhu vanokandirwa tiegas vanhu vanogona kurohwa nemabaton sticks vanhu vanogona kurohwa kana kupfurwa nemarabha bullets asi chatiri kuona ndechekuti pakabva pashandiswa force yakakura